Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo. Chikumbiro ichi chairaswa nedare.
Vaimbova mumiriri wezengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa nedare. Musangano wepagore weZANU PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi, vamwe vatapi kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau. Apo wandu hevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vacharamba vari mujeri rekuchikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe yarambwa kutambirwa nemutongi wedare raMajistrate muHarare. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vaSkala vanofanira kutsanangura pamberi pedare kuti vairevei nemashoko avanonzi vakataura ayo anonzi nedare akakonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwaMuzvare Mo Blessing Adi vaive vebato reTriple C gore rakapera. VaSkala vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vari pamwe navaGodfrey Stole vanova zvakare nhengo yeTriple C vachimirira chitungwiza North muparamende. Rimwe remagweta avaSkala navaStole vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke zvakare mudare redzimhosva musi wa20 mbudzi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo nekuda kwekuti hapana umboo hwaiswa pamberi pedare hunotaridza kuti vane mhosva yavakapara. Chikumbiro ichi chairaswa nedare. Dare rikati vaSkala navaStole vanofanira kuzvipindurira voga pane dzimwe nyaya dzavainenerwa.
Vabvamo vati ivo mutemo hausi kutevedzerwa pamatongero ari kuitwa nyaya yavaSkala navaStole izvo zvoita kuti nyaya yavo irambe ichitora nguva yakareba iri kumatare.
Tariro yedu ndeyekuti vanosunungurwa, asi zvatiri kuona ndezvekuti kutongwa kuritwa nyaya dzavo hakusi kufamba negwara chairo remutemo. Dai gwara remutemo raitevedzerwa vangadai vakasunungurwa vakabva muusungwa kare kare.
Imwe nhengo yeTriple C Muzvare Ellen Shiriyedenga vati ivo magariro aita vaSkala mujere anoratidza kuti nyika ino iri kutongwa neutongi husina hanya uye huzere neugwara.
Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza kuti tiri kutongwa nevanhu vane utsinye, tiri kutongwa nevanhu vari kutya. Apa tiri kuona kuti vaBaSkala vatova negore vari musungwa, mhosva yacho haisi kubuda pachena ende trial yacho haisi kuratidza kuti kutenda kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko amuzvare Shiriyedenga. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vakati gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe ndivo chete vanotaura nezvenyaya dziri kumatare. Hatinawo kukwanisa kubata vaziyambe. Asi nyanzvi yezvematongerwo enyika iye vari chipanga mazano musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela gumbo vati hurumende inotya kuti vasikala vakaburiswa mujere vanogona kukonzeresa kuratidza kukuru munyika.
Ndiruti nyaya ya jobs kara inyaya yematongo ezvematongerwo enyika power ra jobs kara ni politics zake dze resistance izi ziri a bit violent zvinodiwa muZimbabwe kana pakadai. Saka mukamu release panguva ino yatiri vanhu vachitambura vachideka leadership ino responda anogona kunga kuita a very serious threat kuvatungamiri varipo izvezvi, because vatungamiri vanoda opposition iya iri dosa inoverenga matsamba ichiposta pa Twitter maye jobs kara ane street politics.
Vasikala avo vakasungwa gore rapera musi wa14 Chikumi vasvitsa mazuva mazana mashanu vari mujeri, nyaya yavo isati yatongwa zvichireva kuti vatodarika gore rimwe chete vari mujeri. Vasitode vavakasungwa pamwe navo vakabudiswa mujere gore rapera mumwedzi wambudzi mushure nekunge vabvumidzwa kubvisa mari yechibatiso. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Musangano wepagore wezano PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi, vamwe vatapi venhau kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau pamusangano uyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati ivhu nekurima zvicharamba zviri musimboti wehupfumi hwenyika uye nzira yekuwedzera nayo budiriro mudzimba pamwe nekuwanisa nyika chikafu chinoikwanira. VaMnangagwa vati hurumende yavo yakaunza chirongwa chepfumvudza icho vati chiri kubatsira zvakanyanya mukuwanisa nyika chikafu. Zvisinei nekuti Studio 7 yaive yanyora tsamba yekukumbira kubvumidzwa kuita basa pamusangano uyu, pamwe nekuti mushandi mukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vaFarai Marapira vaive vati vaona tsamba iyi. Mazita evatapi venhau veStudio 7 ange asipo pane avo vakanzi vachakwanisa kutapa nhau pamusangano uyu, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mumusangano uyu kuti vaite basa. Asi vaMarapira vaudza Studio 7 kuti havazi kuziva kuti chii chakatora nzvimbo sezvo vasiri ivo vanozopasisa mazita. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwane vati kunyange hazvo musangano uyu uri wenhengo dzezano PF bato iri ndiro riri kutonga munyika, saka zvakakosha kuti ritungamire nemuenzaniso wakanaka wekubvumidza vatori venhau kuti vaite basa ravo zvisinei kuti vanobva mumba mani.
Tinokudza chose kuti ivo sebato vakazvimirira vanogona kusarudza vari kuda kutanga chiuya. Asi chinopa kuti tive nenyunyuto huru ndechekuti pane rusarura ruri kuitika. Kune vamwe vatori venhau vabvumirwa kuti vange vachipinda mumusangano webato rezano PF, koita vamwe vatori venhau vadziviswa kupinda mumusangano iwoyo. Izvozvo zvinoita kuti tione kuti pane rusarura.
Vamwe vevatapi venhau varambidzwawo kupinda mumusangano uyu vanosanganisira verimwe bepanhau remugweru Remira, mutori wenhau mukuru uye ari nhengo yebhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe Tafuma Machakaere, atiwo zvinobuda pamusangano wakadai zvakakosha kuti zvizivikanwe nekuti zvinobata veruzhinji sezvo zano PF riri iro bato riri kutonga.
Misangano mihombe yakaita fanika zano PF conference, musangano bato riri kutonga unopinza pfungwa dzinofamba nadzo hurumende. Saka tinenge tichida kuti matapu venhau wese wange varipo vachiona zvinhu pachena sematauriro avanoita. Chinyi chinohangiswa imwe mukati imomo? Toda kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Ndo zvinoita kuti pacreatwe fake news nekuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaone chokwadi chiri kuitika.
Mudzidziso wezvidzidzo zvepamusoro zvekudzivirira kupokana pamwe nebudiriro vaArthur Chikerema vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kuita mabasa avo pasina kumbunyikidzwa kana kuvhiringidzwa.
We said Zimbabwe is a young fledging democracy. Tichireva kuti the freedom of expression inofanirwa kunge isingaitwa hindered, because at the end of the day vanhu vazvikuru vari kumaruwa vanowana umbowo huzere maringe nezvinoitika munyika zvichiburikidza nevapepeti venhau ivava vakafanana the Voice of America.
Pari nengu wawe masangano anumira watapiwe nao, wachichema chema na maitiro ya mapato ezo matongeru wenyika kunyanya ZANU PF ekura mbiza wa mwewatoriwe nao kupinda mimisangano yao. Pamsangano wakaita na watapiwe nao mungu wafupi ya fura, mumwewe wakuru wakuru we ZANU PF wa Obet Mpofu, wakati wano shanda ne watoriwe nao vose, zisine kuti wano shanda kupi, asila mwewanoti, izukungota urachete, sezo wa mwewatapiwe nao, wachisimbora mbizu pamisangano ibato iri. Msangano uyu, urukutarisiru wakupera ne msue sondo. Ndaka Mirla Studio 7 Mugweru, ndini kudzanae msengi.
Apo huwandu evano varukubatwa nechirwere chekolera uri kuramba uchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yese uyewo kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura yakachena dzagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makuma nomwene mumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekolera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Irusike vati nekuda kwekuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare kolera sedambudziko renyika, vachiti hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster, zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare Dr Michael Vere vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekolera huri kukwira.
Ende maareas arinya kwafita ndiwaya atagara tichingoita maproblems ekolera kuGlenview, Budiriro, Glendora, but we also have maareas akaita nga Southley Park, Stone Ridge, then Hopley, where we have also seen my cases in Harare.
Vavere vati
saka iko zvese zvingo kuti munhu weita nemanyoka ngawe timuone timuteste kuti haiti kolera here, ini kuti munhu kolera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekuruta, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekuruta ozoguma atopera mvura mumwiri make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBhoera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBhoera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko yemvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari kuzvipatara mune kolera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vaive muzvipatara zvakasiyana siyana nekuda kwechirwere chekolera. Bazi iri rinotiwo vanhu zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu makumi matatu nevasere vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvina munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo yapinda musvondo rechitatu vana chiremba vemuGaza vachizivisa kuti zvipatara zvizhinji hazvisisina zvikwanisiro zvakadai semishonga. Mauto eIsrael azivisa kuti ambopinda muGaza kechipiri arwisa Hamas asati adzokera kunyika kwavo. mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau muWashington vati kunyange hazvo nyika yavo iri kutsigira Israel muhondo iyi, zvakakosha kuti upenyu hwevanhu vemuPalestine vasiri kurwa muhondo iyi huchengetedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga avari muNorth Carolina muno muAmerica.
Hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzeresa kuti macivilians ange ari panguva yakaoma. Hondo iyi yaitika for a couple of weeks. Kune vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu, uyezve kune nyaya yemahostages. Koita zvekuti zvipatara hazvisi kunyatsa kushanda nenyaya yekuti hakuna mishonga, zvimwe zvipatara zvakabhombwa.
Zvii zvamungakurudzirawo imi savana chiremba kana vanhu vasangana nedambudziko rakadai?
Chatingakurudzira ndechekuti runyararo. Saka tinokurudzira kuti iwayave Hamas neIsrael dei vawana kutaurirana kuti hondo ipere, nekuti upenyu huri kurasika uye vanhu vari kukuvara nezvimwe zvakawanda zviri kushungurudza vanhu. Zvatingakurudzira ndezvekuti veruzhinji pasi rese denotakurudzira kuti kuve nerunyararo, uyezve vanokwanisa kubatsira in terms of kuti mishonga iwanikwe, chikafu chiwanikwe, mvura yakachena iwanikwe, zvinge zvichiitwa vana United Nations vange vachipindira vachiitawo kuti humanitarian assistance isvike kwese ikoko.
Munoona zvichizokwanisika here kuti pave nerunyararo?
Tinoona zvichiitika Marvelous pamusana pekuti ndonzira inofanira kuteverwa, nokuti zve tinoziva kuti vekuIsrael vari kuti ivo makatanga hondo iyi. Asi kuti hondo ipere inotoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Vekugaza ivowo vazhinji vacho macivilians asinei, asina kutanga hondo iyi. KuIsrael macivilians vari kushungurudzika. Saka chandinoona ndechekuti pasi rese zvichienderana nana United States nedzimwe nyika vanoda kuti kukurumidze kuva nerunyararo. Asi chandinoona ndechekuti vanoda yatingati iyo thing solution. Tinonzwa vachitaura nenyaya ye-two state solution, kuti vekugaza vagare murunyararo, veIsrael vagare murunyararo. Saka kuti tisvike padanho iroro zvinotoita kuti vanhu vese vagare pasi vaone kuti macivilians are protected and awana chikafu, awana mvura, awana mishonga, vaya vanenge vakuvara vokurumidza kukwana rubatsiro.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga repasi rose reWorld Bank razivisa kuti bhodhi raro rapasisa chikwereti chebhiriyoni rimwe chete remadhora kubatsira nyika yeSouth Africa kugadzirisa bandiko rayo remagetsi. South Africa iri kunedzekana zvikuru nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko kuri kutadzisa kukura kweupfumi hwenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatumira shoko kuIran nezuro vachiyambira kuti America inodzosera kana mauto ayo ari mudunhu reMiddle East akaramba achirwiswa. Mudzinda wemauto eAmerica wePentagon wakazivisa nezuro kuti mauto eAmerica arwiswa kangangosvika kagumi nembiri kana kuti 12 muIraq nekanokwana kana muSyria, musvondo radarika nezvikwata zvinotyidzana neIran. Vamwe vagari vemumaruwa ematunhu emashonaland central nemashonaland west vanoti upenyu hwavo hwashanduka kuburikidza nechirongwa chekuchengeta nyuchi chavakadzidziswa nesangano refood and agriculture organization kana kuti FAO. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kuchengeta nyuchi kwave kuwanisa uchi hwavanotengesa vachiwana mari,
uye namo pamwe nekuva batsira kudzinga dzimwe mhuka dzesango dzakaita senzou idzo dzaimboparadza zvirimwa zvavo. Vagari ava vanoti vave kuisa mikoko yenyuchi pedyo nedzimba nekumicheto yeminda senzira yekutanja mhuka idzi. Mumwe ari kufara kuti akakwanisa kushandisa nyuchi dziri mumikoko yaakaisa kuminda nepamusha kudzinga mhuka dzaimboparadza zvirimwa zvake ndiva Kelvin Rwambiwa vekunyamakate.
Nyuchi dzinotibatsira kurwisa yatoti human wildlife conflict. Tinogona kuisa apiari yedu pamaentrance corridors andii yemhuka. Mikoko yayo ikangokolonaiza zvoreva kuti mhuka dziri hadzikwanisi kupfuura nepane nyuchi.
Varuhambiwa vanoti pamusoro pekudzinga mhuka nyuchi dzinoita kuti gore wande nekuda kwekufambisa mukume unenge uri muzvirimwa kana mumaruva dzichiisa mune zvimwe zvirimwa zvavo kana kuti cross pollination.
Nyuchi dzinowedzera pollination again.
Vamusafare Mangezha vanove mugari wekumbire mudunhu remashoreline central ndemumwe wevarimi vari kuwana cheuviri kubva mukuchengeta nyuchi. Vanhu vakaita sava Benson Mutakati vekukariba vanoti vari kurarama nekutengesa uchi asi vanoti havabvumidzwe nemutemo wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kupedza huchi hwese mumukoko pavanohumora. Mukuru wechirongwa chekuchengetwa kwehuchi mumatunhu madiki ekariba nehurungwe kumashonaland west uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheuniversity of zimbabwe vaelmon dlomo vanoti kuchengetwa kwenyuchi kunoderedzawo kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe anotungamira chirongwa ichi kumashonaland central vachishanda nerimwe sangano rinoshanda neUNDP varichmond ziome vanoti vagari vanosvika 500 vabatsirika nechirongwa chekuchengeta uchi mumatunhu emashonaland west nemashonaland central vachiti vari kuenda nechirongwa ichi kune mamwe matunhu emunyika munguva pfupi iri kutevera.
Vabereki vari kubatsirika pakuwanawo tikavapa mikoko kuti vatraina kuti mikoko ino zvinomanejwa sei zvedhikitini nenyuchi dzinopinda mumikoko vawanawo huchi vawana huchi vachandyawo huchi hunobatsira zvakasiyana siyana.
Mutauri weenvironmental management agency kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nhariswa vanokurudzira kuchengetwa kwenyuchi vachiti zvinoitawo kuti vagari vachengetedzewo masango kubva kunjodzi yemoto.
Kuti sango rinoiswa mukoko yenyuchi haritemwe miti, sango rinoiswa mukoko yenyuchi zvakare haritsve, nekuti community vagari vakaona richitsva vanonodzima, nokuti chavanoona mikoko yavo, asi isusu chatinoona kuchengetedzwa kwesango notupukanana twakasiyana siyana tinogaramo.
Vanochengeta nyuchi havakurudzire kushandisa moto pakukohwa huchi hwavo uye vanodzidziswa kushandisa hutsi chete kana kupfeka mbatya dzinodzivirira kurumwa nenyuchi. Varimi vakawanda munyika vasiri pasi pezvirongwa vanonzi vave kupindawo mukuchengeta nyuchi senzira yekuwana nayo cheuviri kunze kwekumirira kutengesa zvemumunda kana mumapindu. Munyika munofungidzirwa kuti mune varimi vari kuchengeta nyuchi zvemhando yepamusoro vanodarika zviuru 50 kana kuti 50,000. Vanonzi vanonyanyotenga huchi vanowanikwa munyika ndevanogadzira zvidyiwa zvakaita semakeke, vanogadzira mishonga yekunakisa ganda nevhudzi, pamwe nevanogadzira mishonga yekurapa, pamwe nemishonga yebhutsu nekuchenesa mudzimba nezvimwe zvigadzirwa. Asi nyuchi dzinonzi dziri kuderedzwa uwandu hwadzo nemimwe mishonga inonzi iri kushandiswa nevarimi kuti vawane gohwo rakakura inosanganisira yekuuraya tumbuyu, kuuraya sora, yekukudza zvirimwa nemimwe yakadaro. Humwe huchi hunowanikwa munyika hunonzi hunochengeswawo kunze kwenyika. Ethiopia iyo inonzi ndiyo ine huchi hwakawandisa muAfrica ndiyo inonzi inonyanya kutenga huchi kubva kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Kuti Woza Woza Friday my darling. Woza Friday
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achimba nziyo dzechitendero ari kunyanga Joseph Maposa. Joseph anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ya ichokwadi izvi zviripo ndakabva kubura two singles, one inonzi Musandi Cheme neimwe yacho inonzi Mukaushande.
Makasundwa nei mimi kunyora nziyo idzo dzidzi?
Chakanyanya kundisunda kuti ndinyore dzimbo idzi nokuimba dzimbo idzi ishungu sekushumira shoko raMwari kuburikidza nokuimba. Uchawana kuti mumasongs iwaya mune message yakasimba irimo yeshoko raMwari inosimbisa vatendi neinodzidzisa.
Vari kudzitambira sei veruzhinji umu?
Dzimbonyowani dziri kutambirwa zvakanyanya nevatsigiri, zvakanyanyisa zvandanga ndisingatofungiri, zvokuti nguva nenguva vakasangana nadzo vanenge vachitofona vachitoratidza kutsigira kwakanyanya.
Saka vanoda nziyo itsva idzo vanodziwana kupi?
Vanoda nziyo dzedidzi vanokwanisa kudziwana pa YouTube, vanongonyora kuti Joseph Maposa dzinobuda papo pa YouTube ipapo. Then kozotiwo vamwene vanenge vachida vanogona kundibata pa nhamba dzangu dzinoti 0773911220.
Takambotaura nemi gore rakapera pamakarova dzana idai paya apa. Tingada kuziyawo kuti mawedzera kukura zvakadini semuimbi muchaunga umu kubva zvamakatanga kubuda mimhanzi yenyu paStudio 7.
Kubva zvatakaita interview tese paStudio 7 ipapapa munguva yapfuura, namba yevatsigiri iri kuwedzera zvine mutsindo, kwete muZimbabwe chete asi nekune dzimwe nyika kusanganisirawo ana South Africa naana DRC. Vose vatsigiri veikoko vava kundibatawo pa WhatsApp pangu vachimbokurukurawo nemaringe nezve mimhanzi yangu.
Mashoko amungapiwo vatsigiri venyu nevateereri nhasi ndeyekuti kudii?
Kuvateereri ndinoti ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu, zvinotisimudzirawo isusu kuti tirambe tichinzwawo manyawu ekuramba tichibudisa zvitsva. Then ndinotizve kune vanokwanisa vanenge vachida kutibatsira, sunungukai mukana uripo vanoda kutibatsira nezvavanazvo kuti basa redu rienderere mberi. Makasununguka.
Chitipai kamwe chete keHoza Friday kamunoda kuti tibude nako.
Ndingafara chaizvo kana mukapendera chirongwa neso song yangu track number 1 yakanzi Musandi Cheme.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Musandi Cheme kubva kuna Joseph Maposa. Uyo aitawo zvakare hurukuru naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunhare kunyanga. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM manhero anhasi tiri kutarisa nezvemusangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGweru, pamwe nekuramba nhengo yeCCC vaJob Scholar vari muusungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, tumirai namba dzenyu pa 001-202-465-0318. Sezvungu yedu yapera takaiti tarise musoro yenhau zvakare. Vaimbove miriri wezenge zaWest muParamende vari nhengo yeTripleC vaJob Scholar vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda bako.